tinera gari kwa mahachi yechipingira disikanzo vari pasi pachi mukaranyo vaenda kudaro nemhosva vari kupomerwa yekuti vari kugara pavanenge vachigarapo vari kunzi vakaita invedi vachizvizve vari kuvaka zvisiri pamutemo vari kushandisa regional town and council act necommunal lands act asi izvi vagari havasi kuzvibvuma nekuti vari kugara apa vakatanga kugarapo upenyu hwavo hwese ndopavakazvarirwa asi ngori penyaya yekuti nharaunda yavari iyi yaakuda kunzi iitwe dhorobha ringati ebenazise
zvafamba sei imo mudare uyezve ndiani ari kuvapomera mhosva iyi
mhosva iri kuitika ipakwekwa aripo pakati pechipingirira district council nevagari dare raona kuti mhosva yavarongo vari kupirwa asi tanga pasina mawitnesses yekuti ari kuvati pamuri kugara pa hapasipo uye hamubvumuzunge muchivaka ndiani zvaoneka kuti vagari vari kutaura nyaya yehistory yavo yekuti avo ndopatanga tichingogara kubvira makare nyaya yavo ndoyanga yanzwika chashayikwa nhasi ndevava vanga vachivapomera mhosva tingati mastate witnesses saka nyaya yanzi ienderere mberi musi wechitatu 28 February kuitira kuti pange paine mawitnesses estate anenge achinyatsotaura kuti mhosva iri kupirwa vagari iyi iri kubva papi uye iri kukanganisa section ipi neipi mune zvakadzara
tinoona zvakare kuti izvi hazvisi kuitika kuchipinge chete asi taona nhasi kugwanda kuine vamwewo zvakare vamiswa pamberi pematare vachipomerwa mhosva yakada kufanana neiyoyi munotii nezviri kuitika izvi
inorwadzikana nekushushikana sevatungamiriri venharaunda uyewo semasangano akazvimirira ega kuti hazviri kungooneka kwese kwese tangataura nenyaya dzekubhikita taitaura nenyaya dzekuchivi chivhu taitaura nyaya dzekwamutoko taitaura nyaya kwakawanda wanda kuri kuitika nyaya dzakadai idzi mapazi ehurumende atingati kabhineti vakaita musangano vakaona kuti aiwa nyaya idzi dzeland acquisition dzinofanira kunge dzichimbomira nekuti hazvisi kufambiswa zvakanaka ndosaka tirikutoshamisika kuti seiko nyaya iyi yekwamahashi yavava ichienda mudare ichinzi kuenda kutrial nekuti inyaya dzakadzingadzimbomiswa.